This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 20, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Varadzokera kubasa kunoitei ivo vasingahore. Varadzokera kubasa kunoshandei ivo vasina pekugara. Nekuti mudzimba dzavanogara vadzingwa nekusabhadhara renti. Vanhu vechikoro vari pano vadzingwa chikoro. Nenyaya yekushayikwa kwechi kweschool fees.
Vashandi veNational Railways of Zimbabwe vanoratidzira muHarare.
Tinoti kazhinji vagabe vakafamba vakashanya kune dzimwe nyika dzemuAfrica kunyanya. Vanotambirwa nemufaro mukuru nevanhu vasingazivi maitiro avo mukati menyika yeZimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti chiri kupa kuti vasaende pamudyandigere kutya kuti varungu vangadzoke kuzotonga Zimbabwe. Kanzuro yeguta reHarare yombovhara mvura kuvagari mukupera kwesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vekambani yeNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ varatidzira muHarare nhasi vachiti vanoda mari dzavo dzemihoro dzavave nenguva inodarika gore vasiri kuwana. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vashandi ava avo vanga vachidarika mazana matatu varatidzira muHarare nhasi kubva pamahofisi ekambani iyi vakapfuura nepaparamende kudzamara vasvika kumahofisi egurukota rinoona nezvevashandi amai Priska Mpfumira. Vashandi veNRZ avo vanga vakasangana nevamwe vakamiswa basa kare nekambani iyi vati nguva yareba NRZ isiri kupinza ruoko muhomwe kuti ivabhadhare. Mumwe wevaratidziri ava vatafadzwa bhunu vati upenyu hwava kuvaomera sezvo pave negore nemwedzi mitatu vasati vawana mari dzavo dzemihoro.
Zvatiomera, zhara, stresi and mukatarisa kuti vana vari kudzingwa kuzvikoro. Saka tiri kuti hurumende ngaitibetsere, ngaipindiro vachinamasa ngavabetsere kambani bhozi ikaramba zvakadai zvikuwadza isusu vashandi pamwe chete neorganizing.
Mumwe wevaratidziri ava muzvare Linda Masarira avo vanove mumwe wevakamiswa basa nekambani iyi vati chinorwadza ndechekuti NRZ haina chairi kutaura pamusoro pemari dzavo dzekusiya basa kana kuti materminal benefits. Muzvare Masarira vanoti vachiri mushandi wekambani iyi sezvo nyaya yavo yekudzingwa kwavo ichiri kumatare.
Zvimugwagwa zvara nhasi kuda kuratidzira kugununguna kwedu nemanagement yerailways isiri kubhadhara vashandi neva vakadzinga basa gore rakapera.
Muzvare Masarira vashora gurukota rezvevashandi amai Mupfumira avo vakati vashandi veNRZ vadzoke kubasa kunyange hazvo pasina kana mumwe chete akapiwa kana kobiri zvaro.
Varadzokera kubasa kunoitei ivo vasingahore. Varadzokera kubasa kunoshandei ivo vasina pekugara.
Varatidziri ava vasiya magwaro enyunyuto kuparamende pamwe nekuhofisi kwegurukota rezvevashandi uye magwaro enyunyuto aya ari kukurudzira hurumende kuti ione zvaingaite nekukasika kuitira kuti vawane mari dzavo dzemihoro. Vakafanobata chigaro chemukuru wekambani yeNRZ vaLewis Mukwada vati tivatumire mibvunzo yakanyorwa pasi asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Mama Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti chiri kupa kuti varambe vari pachigaro inyaya yekutyira kuti Zimbabwe inogona kuzopambwa zvakare nevapambe pfumi. VaMugabe vataura mashoko aya kumhembererwo dzekusvitsa makore zana dzeUniversity of Fort Hare kuEastern Cape kuSouth Africa kunova kwavakadzidza. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma uye sachigaro weAfrican Union amaengosazana Dlamini Zuma ndevamwe vevanyarikani vanga vari kugungano iri. Kuti tinzwe zvizere, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch waDiwama Vinga.
Kusaziva zvachose zvakare kunogona kuri kutaura kwemukweguru chiripo ndechekuti zvekuramba vakatimba basa pamasimba kwavamugaba hazvinei nevangaza pombe pfumi, nekuti tinoziva kuti nyika dzose kusanganisira nyika yeSouth Africa utungamiri hwemapato anotonga hunoramba huchichinja makore mashoma ega ega kana kumozambiki chaiko, asi nyika idzinoramba dzichizvitonga zvizere. Saka kungotaurawo kwavamugaba chokwadi chiripo ndechekuti ivo havadi kusiya masimba zvavataura nhasi.
Ko zvimwe zvavataurawo kuti vakaitira nyika munyaya dzedzidzo?
Vataura zvinhu zviviri. Chekutanga vataura kuti pakawanda nyika yeZimbabwe kuzvitonga kuzvizere mugore ra1980 vakasarudza ivo kuti vati ikodzero yemwana wese zvake kuti ave nedzidzo pamatanho ekutanga yeprimary kusvika pamusorosoro, vati simbisa nyaya yekuvakwa kwenzvimbo dzefundo dzepamusoro mayunivhesiti munyika yeZimbabwe. Zvakarewo vati vakasarudzawo kuti vakurudzire kuenzaniswa kwemikana pakati pevanakomana nevanasikana, zvakarewo kurudziro yekuti mwanasikana aende kuchikoro semwanakomana, zvakarewo kurudziro yekodzero dzemadzimai zvichienzana nevanhurume. Izvozvo vati ndo zvanga zvakanyanya kunangana neutungamiri hwavo mukati meZimbabwe.
Pane zvamanga muchiona, vatambirwa sei vaMugabe?
VaMugabe vatambirwa nemufaro mukuru nemheremhere nezhowezha pavasimuka kuti vataure. Pakaturwawo mashoko ekuvarumbidza nekuvaremekedza vachinzi ndivo rimwe remagamba renyika renzvimbo yese yeAfrica. Asi zvino igaro ziva kuti vazhinji vanenge vachidaro havazivi matambudziko utungamiri hwavamugabe ari kuwanikwa mukati meZimbabwe. Saka tichiona kuti kazhinji vamugabe vakafamba vakashanya kune dzimwe nyika dzemuAfrica kunyanya, vanotambirwa nemufaro mukuru nevanhu vasingazivi maitiro avo mukati menyika yeZimbabwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch waDiwama Vinga vachitaura parunhare naBlessing Zulu weStudio 7 vari muJohannesburg, South Africa. Blessing abatawo munyori mukuru musangano reZimbabwe National Students Union vamakomborero aruzivishe avo vashora vaMugabe nekuramba vachitumira vadzidzi kuFort Hare vamwe vari munyika vachinonga svosve nemuromo.
Zvinoratidza kuti vaMugabe semutungamiriri wemayunivhesiti nezvikoro zvedzidzo yepamusoro muno munyika havana hanya nesu, vanonga vachinaona Fort Hare vachiti vanotumira vana vechikoro ikoko, asi munomu vari kukonewa kugadzira mastandards ekuti tisvikewo kune ana Fort Hare wavo, uye mari dzavari kushandisa kuti vape vanhu mascholarship kuna ana Fort Hare imari dzokuti dzikashandiswa muno munyika dzinokwanisa kutosimudzirawo dzidzo yedu. Zvakajeka here kuti zvinofamba sei pavanhu vanosarudzwa kuenda kuFort Hare kwacho? Ndezvimwe zvinonyanya kunetsa, kunenge kuchinda hama dzavo vehama dzevanhu vanovashandira, zvine chioko muhomwe mukati neruzivano kwakanyanya.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe National Students Union vamakomborero aruzivishe vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vagari vemuguta reHarare nematunhu akapoteredza vachange vasina mvura kwemazuva maviri kubva mangwana nemugovera kusvika nesvondo, sezvo kanzuro yeHarare ichiti ichange ichivhara mvura kuitira kupa mukana wekuisa dzimwe pombi pamichina inochenesa mvura iri paMorton Jeffrey. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti izvi zvichapa vashandi vekanzuro mukana wekubatanidza pombi dzinotora mvura kubva kudhamu reDawendale nedzinochenesa mvura dzeMorton Jeffrey inenge ichibva muLake Chiwero. vanoti izvi zvichazoderedza mari ichashandiswa pakuchenesa mvura zvochengetedzawo mari yemitero inobhadharwa nevagari. Ngatinzwei hurukuro yataita navachideme pamusoro penyaya iyi.
Izvi tiri kuzviitira kuti tikwanise kusungirira mbombi hombe dziripo dzatakatenga kubva kuChina pane neloni yedu yekuChina yekugadzirisa mvura kuMorton Jeffrey. Izvi tiri kuzviita kuti kana tinge tagadzirisa apa tinge tichikwanisa kuzotora mvura kubva kuDarwendale Dam yatinozosanganisa nemvura iri muLake Chivero, nokuti mvura iri kuDarwendale yakachena kupinda iri muLake Chivero. Saka kana mvura ichinge yazokumana, zvinorevawo futi kuti isusu tinenge takushandisa mishonga yekuchenesa mvura, tinoshandisa mishonga mishoma. Zvinenge zvaakurerukirawo vagari vemaHarare vanobhadhara mvura, oro kuti takusara tine mari yakawanda yekuitisa mamwe mabasa.
Mune urongwa here hwamaisawo hwekuti vanhu vakwaniswe kuwaniswa mvura mukupera kwesvondo imomo hwakafanana kana nemabhauza nezvimwe zvakadaro?
Vanhu takavazivisa, takavapa chiziviso nguva iripo kuti vanhu veduwe takuenda kunovhara mvura paweekend. Ingei makachereredzera mvura kuti munge muine mvura yakakwana kuti muzokwanisa kunge muchitiji panenge pakavharwa mvura munenge muine mvurawo yekuti munge mukwanise kunge muchiita basa. Kune nzvimbo dzakafanana nezvipatara zvinoda mvura nguva nenguva, kanzuru inenge ichiti kana pakaita dambudziko vanga vasina mvura yakachiredzera yanga yapera, mabhauza anoenda achinovapa mvura. Asi zvipatara zvedu zvizhinji zvaane mareservoir tanks ekuchengetedza mvura dzavo. Saka tinodaira kuti mvura dzavo dzekuchengetedzawo vanga vakachengetedza mvura vambenge vachisevenzesa mvura yemutepi vasingasevenzesi mvura iri mureservoir.
Chiitiko ichi chichabata guta reHarare rese here nematunhu akatenderedza akada sana Norton neChitungwiza?
Harare nematunhu akatenderedza, asi matunhu akatenderedza akafanana neChitungwiza. Nedzimwe nzvimbo dziri muHarare dzakafanana naMbare, Sunningdale, parts of Waterfalls neHatfield dzichange dzichiwana mvura nekuti dzinowana mvura yadzo kubva kuPrince Edward Treatment Plant.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare neStudio 7. Kota runoona nezvekurima vaJoseph Made vachiita mushandira pamwe neEuropean Union neDepartment of International Development neZuro vakaparura chirongwa chehomwe yakanangana nekuti nyika izvimirire munyaya dzechikafu kana kuti Zimbabwe Resilience Building Fund. Homwe iyi ine mari inosvika mamiriyoni makumi mashanu emadhora. Mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nematanhatu yakatonyoreranwa pasi kuti yavepo. Mari iyi ichabatsira vari kumaruwa. VaMade vakaparura homwe iyi muHarare nemumiriri weEU muZimbabwe vaPhilippe Van Damme. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 16065 ne 15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Egypt inoti yawana zvimwe zvibenga zvendege Egypt Air Flight 804 iyo yakadonhera munyanza yeMediterranean Sea neZuro. Mukuru wemauto muEgypt, Brigadier General Mohamed Sami Said, vanoti vakawana midziyo nezvimwe zvinhu zvainge zviri mundege iyi. Vamwe vari kubatsira kubva kuGreece vanoti vakaonawo mumwe mutumbi. Ndege iyi yaibva kuFrance ichienda kuEgypt iine vanhu 65. Munyori mukuru muAmerica vaJohn Kerry vavimbisa kuti America ichabatsira kuongorora kuti njodzi iyi yakakonzerwa nei. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vari kutarisirwa kushanyira Vietnam kwemazuva matatu kutanga nemuvhuro. Izvi zvakanangana nekusimbisa kutyidzana pakati penyika mbiri idzi idzo dzaimbenge dziri makara asoonane. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica kuNew York, amai nababa Bernard Domingo vanoti vakabatwa nenyaya yakabuda pastudio 7 yematambudziko ari kutarisana naamai Anna Lungisani vari kurarama neutachiwana weHIV AIDS kuEpworth zvokuti vakabva varonga kuvabatsira. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7 naamai Veronica Domingo nemurume wavo baba Bernard Domingo. Marvelous atanga nekubvunza amai Domingo nezvechipo chavo ichi.
Ini ndakabatwa chose ndanzwa nyaya iyi paStudio 7 nokuti tinogara tichiteerera news paStudio 7. Saka chakanyanyo ndibata ndechekuti mukadzi uyu ari kuchengetwa nababa wake vanoshanda vachibhadharwa $80 pamwedzi zvinova zvisingavakwanire uyezve iye haakwanise kuzvigezesa kana kuita sei. Saka munin'ina wake ane 12 years yaanopota achimugezesa plus munin'ina wake zvakumustressawo kuchikoro haachanyatsoita zvakanaka because kana ari kuchikoro anenge achifunga kuti mukoma wake ari sei because ezvinezvi ari disabled mukoma wacho haakwanisi kuita anything. Achitaurawo futi achiti hanzi ndinonzwa vanhu vachitaura panze but kuti ndiite conversation navo handikwanise. Saka zvakadibata zvokuti du
koimi vaDomingo mombopindirawo kuti chii chakanyanya kukubatsai panyaya iyi uyezve makazofunga kuita sei nezvazvo.
Munoona vahanzvadzi, ndinoda kutanga nekutenda nenews dzenyu dzamunotipa zuva nezuva. Saka pane nyaya dzakawanda dzinoitika dzekumusha dzinoshungurudza asi dzimwe dzenguva unoshaya kuti wozviwana sei. Seiyo iyi ndakazotaura nadzimai vakati po madii kutsvaga Tete Marvelous vakukwanise kuti muone kuti tingabatsire sei inini nadzimai vangu. Saka tichiteerera news sezvataurwa nadzimai kuti dzakavabata neniwo dzakandibata ndichiona nadzimai vangu achiburitsa musodzi zvakandirwadza. Musi woyo hapana chatakakwanisa kutaura nao ndakaziva kuti tese pauviri wedu tichiri pakurwadziwa nekunzwa zvakaitika zvatsanangurwa nadzimai vangu zvekuti murandakadzi uyu aiva ari munhu wekuti aimbouona achizviitira zvese zvaanoita. Chimwe chakandirwadza ndechekuti munharaunda yaanogara akuitwa neglect nevanhu nenyaya yekushaya. Zvimwe zvinondirwadza ndezvekuti ezvinezvi tinoona tine hama dzedu dziri all over the world wakaona vari pamasocial network vachishaina asi havana rimwe zuva rokuti vanofungawo kuti ndakabvisa kana $10 hatiti vanhu vari diaspora takawanda zvakadi tomboti vari muno muamerica takaisa ma$10 $10 $10 hatibatsire here vari kumusha vakuti musi watichadzokera kumusha vanosikotitambira. And ndinoda kutenda mukoma njema nezvamakaita izvozvo zvokuti ndo dzinonzi news idzi kwete dzokuda kunyombana kana kutaura zvinhu zvisipo. Idzi ndo dzinonzi news zvokuti pane ane nzeve nemwoyo anobatsira.
Havanga vari baba Bernard Domingo vachitaura vari kuNew York muAmerica naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune mudzimai wavo amai Veronica vose vanga vari muNew York. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa muSouth Sudan. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvokugarisana zvakanaka mubazi reUnited States Agency for International Development kana kuti Deputy Assistant Administrator for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance vaBob Levitt vanoti vanhu vemuSudan vakatarisana nematambudziko makukutu. Vanoti izvi zviri kukonzerwa nehondo yakatora makore makumi maviri ichirwiwa pakati pevanhu vemunyika iyi vari kumaodzanyemba nevari kumawirira. Izvi zvinonzi zvapowo kuti varimi vatadze kurima zvepa kuti muite nzara inotyisa. VaLeviti vanoti upfumi hwenyika yeSudan hwasarira kumashure zvakanyanya uye zvinhu zviri kudhura zvapa kuti vakawanda vanonge svosve nemuromo. Vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nechidimbu vanonzi vakaenda muupoteri nenyaya yenzara nehondo. Gore rino vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu vanonzi vanoda rubatsiro rwezvekudya. America ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakanyanya kuSouth Sudan uye kusvika pari zvino yapa mari inodarika biriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu zvemadhora. asi America inoti zvinonetsa kuenda kune dzimwe nzvimbo zvepakuti vamwe vaziye nenzara. Izvi zvinonzi zvirikukonzerwa nekusawirirana kwezvikwata zvanga zvichirwisana zvinombopota zvichirambidza vanopa rubatsiro kusvika kune dzimwe nzvimbo. VaLeviti vakurudzira mapato ose ari kurwisana muSouth Sudan kuti varege vanopa rubatsiro vachiita basa ravo kuti vanhu vaone zvekudya. Mashoko aya anoburitsa pachena pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuSouth Sudan. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwevashandi veNRZ nemamiriro akaita zvinhu muvashandi munyika, tichitarisawo mamwe makambani nevamwe vashandi vakamiswa mabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Tinadzokorera zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318. Munhau dzedu dzemitambo. Muri yenhabvu iri kutarisira mitambo isina mhirizhonga apo makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League ari kupinda musvondo rechinomwe. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Mhuri yenhabvu munyika haisati yakanganwa mhirizhonga yakaitika svondo rapera, apo vatsigiri veDynamos vakamuka chibhebhenenga. Mushure mekunge chikwata chavo chakadamburwa 1-0 neFC Platinum, vatarisira kuti izvi hazvidzokororwe, apo chikwata ichi chakananga kuBulawayo kunosangana neCholocho Pirates. Makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League ari kupinda musvondo wechinomwe, apo Dynamos yacho iri pachinhano chakaoma chegumi neshanu, asi mumwe mutsigiri weDimbare vaShepherd Manatsa vanoti vamwe vavo vanofanira kubvuma kukundwa kana izvi zvichinge zvaitika.
Izvo kana tichinge tarohwa tongobvumawo kuti ngatingorohwei torega kurovana kana tiri mumabhora.
Asi vaManatsa vanoti chishuwiro chavo ndechekuona Dynamos ichikunda Cholocho Pirates, kuitira kuti varambe vari muhondo yekukwikwidza kutora mukombe weLeague uyo vakatorerwa neChicken Inn gore rapera.
Ndangodaroriwo isusu semasupporters eDynamos atife takadzokera macho, toda kungotiwo tikundewo paCholocho Pirates iyoyo toona kuti taendawo mberi, asi hondo ngatisii.
Asi vanoongorora zvemutambo wenhabvu vanoti zviri kutarisirwa navaManatsa angangove maroto sezvo chikwata chavo chiri kutatarika. Dynamos ikakundwa inosaririra zvikuru pazvikwata zviri kutungamira, sezvo FC Platinum iyo iri pamusoro-soro ese iri kutemwa nemusoro nekuti iri kusangana neBorder Strikers iyo isina kana point imwe chete kana chibodzwa zvacho pamitambo mitanhatu yavatamba. Muteveri weFC Platinum vaTerence Kuhuni vanoti vari kufara zvikuru nematambiro ari kuita chikwata chavo, vachiti ivo vakatarisa zvimwe zvikwata vari kuona kunge FC Platinum iri pamberi-mberi zvinotyisa. Vakuhuni vanoti havasi kumbotarisa zvemutambo weBorder Strikers, vachiti ivo vakatokunda kare.
Kuti mukombe this year mukombe uri kuFC Platinum.
Asi kugona kunenge kudada haifanire kudherera Border Strikers, sezvo zvikwata zvinenge zviri pakaoma kudai zvinowanzoita mashiripiti anenge asingatarisirwe neveruzhinji. FC Platinum ikakundwa inenge yapamukana kuHighlanders iyo iri pamusha neHarare City. Vemusha weHarare City vari kujamba sezviri kuitawo veDynamos, zvekuti svondo rapera vaishevedzera kuti murayiridzi wavo vataurai mangwiro vanofarira kusiyiswa basa. Izvi zvakaramba kutambirwa nevanoisa mari kuchikwata ichi vekanzuro yeHarare. Vatsigiri ava vave kushevedzera kuti chikwata chavo chinofarira kukunda. Mumwe wavo vari kuti Harare City inofarira kukunda ndiva Lawrence Chapata, avo vari kuchemera mapoints matatu. Chikwata chiri pachinhano chechitatu cheCape United chiri pamusha asi kwete muNational Sports Stadium. Chiri kunotambira kuRufaro Stadium nezvePC Kariba sezvo nhandare yeNational Sports Stadium yakachengeterwa mutambo uripo pakati peMayang Warriors nemaUnder 20 eCameroon nesvondo. Nengo yeWarriors Fan Club vachendaidzwa vanoti veruzhinji vanofarira kuenda kuNational Sports Stadium kunokudza Mayang Warriors kuti akunde mumutambo wakakosha uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nasi tine romba rakanaka rekuita hurukuro nemuimbi ane mukurumbira zvakanyanya munyika Baba Charles Charamba nezvavari kuronga munyaya dzemimhanzi. Blessing Zulu Studio 7 atanga nekubvunza Baba Charamba kuti vane damba refu idzva here ravari kutsikisa.
Music munongoziva kuti haina mitemo. Music iripo yakawandisa zvekuti ichange ichiuya munguva tevera idzi. Ndichingagona hangu kupa madeti pari zvino bati zvakawanda zviri kuburu.
Saka hapana nguva yekuti mukati rimwe damba refu riri kubva kwavacharamba riri kuya rini, hamusati bane zuva?
Mwedzi wacho nezuva racho hamusati ndakwanisa kuzvipa, nokuti mushamarari zvinoitika ndezvekuti ukataura deti pari zvinoizvi unenge waane chikwereti zvokuti unenge waakuchifanira kuchizadzisa zvisina munyo mibvunzo. Saka kuti ndisava muriri wenhema, zviri nani kuzotaura ndanyatsa kuva neruzivo chairwo chairwo, ndanyatsoziva kuti aiwa riri kubuda rakadai. Uyewo hamingati idamba refu munaicharamba varipowo zvekare, saka izvozvo zvese zviri kurongwa kuti tione kuti zviri kufamba zvakadii.
Tiri kuonawo Baba Charamba vamwe vaimbi vaakutengesa mimhanzi yavo kana nedhora chairo kuti vamise idzo nyaya dzepiracy idzi. Muri kuzvifambisa sei pakutengesa mimhanzi yenyu?
Chaakungoitikawo ndechekuti chaakuedzawo kungopinda mune zvirimo sezvo pane dambe mutambi ravepo. Uyewo tiri kuziva kuti yangu Global Village pasirimo refi, saka tiri kuedzawo kupinda munzira dzevamwe nevemhiri kwemakungwa dzavanoshandisawo mukutengesa nziyo dzavo. Asi sezvo munoziva kuti kuimba kune vamwe vaimbi ibhizimusi, zvakada kufanana une munhu ari kutengesa matomati. Saka amai vari kutengesa zvavari kutengesa angava mazhanje, angava matomati, vanotsvaga nzirawo dzavanoshandisa kuti chavari kutengesa chiende kuvanhu. Saka mukusiyana kwedu sevaimbi kune maapproach akasiyana-siyana ari kuitwawo nemuimbi kuti zvaari kuedza kugadzira zvisvike muvanhu.
Ko, tichitarisawo imi sevaimbi mungati here makabatana vacharamba kuti mufambise bhizimisi renyu mberi?
Kubatana takabatana zvazvinoita. Takatenderwa muno mukunge tiri majenereshen akasiyanawo. Tine vaimbi vatakawana vakanga vachimba makare kare, tine vaimbiwo vakamuka pakati apa, tino vaimbi vari kumukawo pari zvino. Sakawo ndinofunga kuti tinonzwisisawo zvakasiyana siyana, but ini ndoda kuremekedza pfungwa dzegeneration imwe neimwe. Asiwo ndinofunga kuti nokuda kwekusiyana kwedu mizera zvinoita kuti imwe nguva tinoshandawo zvakada kuti siyanei, uye imwe nguva tinotorawo mazano anotaurwa naningi zvakada kuti siyanei. But handione hangu iri mhaka, asi kuti ndinofunga kuti mitsauko yemapersonalities yedu.
Tichitarisawo nyaya yekutsikisa mhanzi Baba Charamba, imi maakutsikisa mega here kana kuti muri kuzvifambisa sei mazuvano?
Yes, takazongotsvakawo zvatakaita kuti tinge tichiwanawo yedu midziyo ine studio yeduwo, asi tichibatsirwa kana mazvikokota vagara mumakore panyaya dzisaona.
Nako kambo buruka kubva kuna Baba Charamba, tinotenda nehurukuru yavaita na Blessing Zulu Studio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Chris Gande namavhilasi Mhlanganya uye.